amahuhwa kuna zvinhu zvakadaro kana vachizomitswa vachazomitswa zvaoga kuti kwanga ngori nemhizhonga yanga iripo district zero kuti tibeke dzidzi nekuti ari kuenda herekuti asikuenda hapana chatichapa
asi pane musangano here wamuri kuedza kuita kuti mutarise mamiriro akaita zvinhu kune vari kurayiridza chikwata chedynamosa
ehe tiri kuda kuti tite aidha mangwana oro friday kuti tisangane netechnical team executive netechnical team tiongorore mamiriro akaita zvinhu zvedu
asi mune chivimbo here chekuti dynamos ichakwira tichitarisa log nekuti yakadyiwa mutambo wekutanga ichizodhirwa umwe wechipiri ichita mangange
dynamos patinoamba sizini yoga yoga tomatangire iriyo tinotanga tichidai tidai asi kana tinozoti paapaya paya 3-4 games tinosimuka hatichatambotanga tihoti ndomatangire iriyo